manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 9/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba.
Munhu umwe chete anofane COVID-19 vamwe 66 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro panguva iyo huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira. Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubhinya. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Amtali. Makundano emutambo wecricket T20 emwaka uno otarisirwa kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19, vamwe 66 nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru 33 nezvinomwe ne52 kana kuti 37,052. Vanhu vafa vakasvika pachiuru chimwe chete ne500 ane 32. Zvichakadaro bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,000 ne300 nevashanu kana kuti 13,305 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwave pazviuru 156,063 ne543 kana kuti 166,543. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru 20,000 ne34 kana kuti 27,134. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kukwira kweuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chose, asi dzidziso inofanirwa kuramba ichiitwa kuitira kuti nyika ikwanise kubaya vanhu 10,000,000 airi kutarisira.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iwo mazuva atiri anaya zvinhu zvinofadza, uye ndizvo zvinhu zvataishuvira kuti veruzhinji vange vachigamuchira kubayiwa iyo nhomba yeCovid-19. Asi chekutanga chandingade kuramba ndichikurudzira kunyanya-nyanya kuhurumende ndechekuti iye zvinoizvi vanhu vagamuchira nhomba. Zvakakoshawo zvekare kuti iyo hurumende yochiita kuti pasazosvika nguva yekuti vanhu vanozonzi nhomba yapera kana kuti hakusisina nhomba, ivo vanga vachiratidza chido chekuti vabayiwe. Nekuti pari zvinezvi takutoona kune dzimwe nzvimbo vamwe vakutoti vakaenda vachida kunobayiwa nhomba iri kunzi pari zvinezvi nhomba yapera. Saka nhau yedemand inofanirwa kunge ichinotsigirwawo zvekare nesupply. Saka tinodaira kuti hurumende sezvayakareva kuti vachazenge vachiti pamwedzi pega pega kutinge kuchiuya madosis anosvika 1,000,000 chete, izvo zvinoita kuti tisazosvika panguva yekuti vanhu vakushayiwa nhomba yacho ivo vanga varatidza chido chekuti varikuda kubayiwa.
Kopa na uye dzidziso varusike muri kugutsikana here?
Zvinenge zvakakoshawo kuti zvekare kuti na uye dzidziso ngairege kumira nekuda kwekuti vanhu vaakuratidza chido. Vanhu ngavarambe vachidzidziswa nekuda kwekuti vanhu ivava vachazoda kudzoka zvekare kuzobayiwa nhomba yepiri. Saka tizoda kuita dambudziko rekuti munhu anouya obayiwa nhomba yekutanga obva azonokanganwa kana kusangana nemamwe matambudziko achaita kuti atadze kuzodzoka kuzobayiwa nhomba yechipiri. Izvo zvinoita kuti kudzivirirwa kwake kuzenge kusina kunyatsokwana.
Maikurudzirawo kuti hurumende ishande nemasangano akasiyana-siyana kusanganisirawo anomirira vashandi neutungamiri hwemunharaunda. Muri kuona zviri kuitika here izvi?
Tinoda kuramba tichizvikurudzira nekuda kwekuti iyo nhau iyoyi yekubayiwa kwenhomba iyi harisi basa rehurumende chete uye harisi basa revanhu vanoshanda mubasa rezveutano chete kwete. Zvinenge zvakakosha kuti tirambe tichiita chirwirangwe. Panodiwa kuramba hurumende ichisenza nemabato akasiyana-siyana, vanga vari vemaNGO, vanga vari vemachechi, ungave huri utungamiri hwekumatunhu, masabhuku, madzishe, vange vari kana macouncillors nevamwe vakasiyana-siyana. Asi tiri kuona kuti pari zvino izvi hurumende inenge iri kuda kungoita iyo kahumbimbindoga kekuenda iyo yega pamberi isingashandi nemamwe masangano aya.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuno muAmerica inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana ane zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana masere, kana kuti 134,125,800 vabatwa necovid-19 pasi rose, kuchitiwo vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa. MuAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vanonzi vadarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe, kana kuti 31 million. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo mazana mashanu nemakumi matanhatu ezviuru, kana kuti 560,000. America ndiyo ichiri pamusoro pauwandu hwevanhu vabatwa pamwe nekufa necovid-19. Nhengo yeMDC Alliance inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekubhinya pamwe nekutyora mutemo wezvepfuti panguva iyo dzimwe nhengo ina dzebato ravo dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga pamatare edzimhosva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi muzvare Caroline Mutimusakwa vaudza dare kuti musi wakubvumbi 4 vamachingauta vakaenda kunotora mumhangari wenyaya iyi amai Eve Mhende kubasa kwababa vavo kumabvuku ndokutanga kupomera amai Mhende mhosva yekuvabira nhare mbozha yavo. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakabva vatyaira motikari yavo vakananga mudhorobha ndokusvikomira pane imwe imba yekudyira vaenderera mberi vachiti vamachingauta vakazoudza vanhu vavaive navo mumotokari kuti vabude vanotenga chikafu mumba iyi ivo ndokusara vaine mumhangari uyo wavanonzi vakazomumanikidza kuita bonde naye vagere mumotikari yavo vasina kuzvidzivirira. Mupiri wemhosva atiwo panguva yavakamanikidza amai Mhende kurara navo vamachingauta vaive nepfuti pavari uye havana kuramba kumapurisa kuti vaive nepfuti. Muzvare Mutimusakwa vatiwo magwaro ekuchipatara anoratidza zviro kwazvo kuti amai Mhende vakabhinywa. Pamhosva yechipiri vamachingauta vanonzi vakaenda kumba kwemumhangari vachitsvaga hanzi mudare anonzi Juliet Vureni uyo akanga anzi nemumhangari ndiye akanga aba nhare mbozha yavamachingauta pavakamutakura nemotokari yavo musi wakubvumbi 3 asi muzvare Vureni vanonzi vakanga vasiri pamba apa panguva iyi. Muzvare Mutimusakwa vati vamachingauta vakazoburitsa pfuti vakainongedzera kumumhangari. Vamachingauta avo vanga vakamirirwa negweta ravo vasimudzirai machingauta vanzi nemutongi wedare amai Barbara Mateko vasvitse chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba kwavo kudare repamusoro reHigh Court kana vachida kutongwa vasiri muchizarira sezvo dare ramajistrate risina masimba ekunzwa chikumbiro ichi. Pakatariswa mhosva dzavari kupomerwa vamachingauta vanzi nedare vagodzoka kudare musi wakubvumbi 23 mune imwewo nyaya yanga iri mumatare. Nhengo ina dzeMDC Alliance dzakasungwa musi wechipiri pakaitika mhirizhonga panze pematare edzimhosva dzamiswa pamberi pedare nhasi dzichipomerwa kuwa mosho ya kuita zvinhu zvisina maturo nengo idzi idzo dzinoti amai vongaitome vangoni dzashe dzapfumba vaPatrick Shumba pamwe navakuda kwashe Butau dzakasungwa mushure mekunge nengo dzeMDC Alliance dzatanga kudya marasha mushure mekunge amai Tome vachema chema kuti vakange vabatwa zamu nemumwe mupurisa zvakazoita kuti mapurisa arove nengo dzeMDC Alliance dzakanga dzafambira kuzonzwa mutongo wenhengo yekomiti yepamusoro muboka ravechidiki muMDC Alliance vamakomborera haruzivishe vaharuzivishe vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi miviri mushure mekubatwa nemhosva yekukurudzira mhirizhonga gore rapera vasungwa vana ava kuburikidza nemagweta avo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso rimwe remagweta evasungwa ava vagift mutisi vanoti vaswera vachitenderedzwa pamatare vatongi vasiri kuda kunzwa nyaya iyi
astand up court number 2 mamina mutongi Mr. Ruinga saka vati havakwanisi kuti vanzwe nyaya iyi nokuda kwokuti ine chekuita nezvamakomborero anova iye wakanga vatonga musi wakapa uri kunzwa wakaparwa mhosva iyi vati rifera ku court number 4 mutongi wemucourt number 4 anova kwanisa kubata zita rake angoverengawo rekodhi ndobva aridzosa kucourt number 6 saka taswera takamirira kuti nyaya inzwike nekuti court 6 yanga yakati batikanei
Muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo izvo zvatendwa navamutisi kuti ndizvo zvaitika mudare
Muchuchisi Mr. Mutsokoti vanga vachiopoza bail saka vadeedza mupurisa anova Mrs. Nende investigating officer achiopoza saka mukuramba kwake bail anga achiti vanotiza nokuti vamwe vavo vachiri kunze nokuti vari kunze vanga vari 50 saka vanotyira kuti vakabuda vanosangana nevamwe vakapara futi imwe mhosva asi izvi zvanga zvichipokana neuchapupu hwavo hwokuti doketi rakauya riri full doketi ratopera then uya atyira futi kuti vanotiza kunyange vachitiza vari muno munyika vasingaendi kunze kwenyika atya kuti vanotadza kuuya kudare chimwe changa achityira changa chiri chokuti umwe wasungwa ane imwe mhosva yaari kunzi akapara saka anotya kuti anodzokorodza futi kupara mhosva iyoyo
zvichakadai mutongi wedare panyaya iyi varichard mangosi vati vachatora mutongo wavo pachikumbiro chevasungwa ava nemuvhuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Nengo dzesangano rembatanzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzinonzi dziri mubishi kuunganidza zvikwanisiro kuitira kuti dzibatsire Mozambique mukuunza runyararo munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati nengo dzeSADC dziri mubishi kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvaga zvikwanisiro zvichabatsira kumisa hondo iri kukonzerwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique. VaMasisi, avo vanova sachigaro webazi rinoona nezvekudzivirirwa pamwe nekugadzikana kwekuchamhembe kwaAfrica reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vakazivisa izvi vachitaura nevatori venhau panhanda rendege seseredza Kama International Airport muGaborone nezuro manheru vachibva kumaputo kumusangano wekuzeya nezvedambudziko riri muMozambique.
The countries of SADC are pledging support.
Nyika dziri muSADC dziri kuita mudeme kuitira kuti tibatsirane neMozambique mukuva nezvikwanisiro zvichaunza runyararo munyika iyi.
Kunyange hazvo nyika 13 dzinoomba sangano remuunganidzi wenyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakatarisana nedenda rashura mumari reCovid-19 VaMasisi vakaenderera mberi vachiti nyika idzi dzazvipira kubatsira Mozambique kuitira kuti hondo isazoyambukira kune dzimwe nyika dziri mudunhu iri. VaMasisi vakati kuvambwa kwenzvimbo ichange iri muzinda wekudzivirira kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSADC Counter Terrorism Center muchirungu kwakafanira kuitwa nechimbi-chimbi.
Hatisati tapedza kuita nzvimbo yeSADC Counter Terrorism Center, asi zvakuda kuti timhanye nebhora nokuti vanopfurikidza mwero voita madiro ajojina mudunhu redu.
Nengo dzeSADC dzakaita chisungo chekuvamba nzvimbo ichatarisana nekurwisana nevanopfurikidza mwero, iyo ichange iri muBotswana pamusangano weExtraordinary Ministerial Committee on Politics, Defense and Security Cooperation, uyo wakaitirwa muBotswana muna 2015. Chisungo ichi chakaitwa mushure mukuona kuti hondo dzinokonzerwa nevanopfurikidza mwero dzakanga dzonyanya kuitika mudunhu reSADC. Studio 7 raukwanisa kunzwa divi reMozambique panyaya iyi sezvo miri wenyika iyi muBotswana Domingos Fernandes vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kusvika pataenda pamhepo. Asi nyanzvi muya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wezvemutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vatafadzwa matambo. Vaudza Studio 7 kuti nyika dziri kusundwa kubatsira Mozambique sezvo dziri kutyira kuti hondo iri kunyika iyi ingatapukira kune dzimwe nyika.
Mozambique iport yechitu kunotumidzirwa mbatya overseas nemanhanzara nezvikepe zvitsvaka. Kana Mozambique kusina runyararo zvinoafecta dzimwe nyika dzemuAfrica because hatichakwanisi kupinza mota, hatichakwanisi kupinza mbatya, ndosaka nyatsogadzirisa nyaya iri kuita kuitika kuMozambique.
Hondo iyi iyo yaita kuti vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe vatize misha yavo yakatanga muna 2017 apo chikwata cheve chidiki makumi matatu chakagura vanhu misoro pakamba yemapurisa muguta reMozimbuya Dipraia. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Murume wamambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth, Prince Philip, vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Mugwaro kuvatori venhau iro raiswawo pamusuo wekupinda mumuzinda weBuckingham Palace, mhuri yeumambo yazivisa kuti ine kushushikana kukuru kuti mambokadzi kana kuti Her Majesty the Queen vazivisa nezvekushaya kwemurume wavo Prince Philip, muchinda weEdinburgh. Mashoko aya anoti muchinda anoremekedzwa uyu ashaya murunyararo mangwanana anhasi kuWindsor Castle. Prince Philip vakanga vapedza masvondo akawanda vari muchipatara vacharangarirwa nekuzvipira kwavo kubatsira mambokadzi mumabasa avo uye wenyambo dzavaiita. Prince Philip Mountbatten vakaberekerwa pachitsuwa cheGreece cheKofu musi wa10/10/1921. Baba wavo vaive Prince Andrew vekuGreece neDenmark, amai vavo Princess Alice vari chizukuru bvi chamambokadzi vekuBritain Queen Victoria. Vakasangana naQueen Elizabeth muna 1939, vakazororana muna 1947, vakaberekawo vana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew naPrince Edward. Vane vazukuru vasere pamwe nevazukuru bvi gumi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano enhau emuMyanmar anoti mauto ehurumende aridzira pfuti mubhago zvakonzera kukuvara kwevanhu vane chitsama. Sangano reAssistance Association for Political Prisoners razivisa kuti vanhu vangangosvika mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vaurayiwa kubva pabutwa masimba nemauto musi wakukadzi 1. Chizvarwa cheAmerica pamwe nezvizvarwa zveRussia zviviri vasvika panhandare yemuchadenga International Space Station nhasi parwendo rwavo rwemwedzi mitanhatu. VaMark van der Hey veNASA pamwe nezvizvarwa zveRussia zvinoti vaOleg Novitsky navaPyotr Dubrov vasimuka sezvanga zvakatarisirwa vari muchitundumusere musere Soyuz MS-18 vachibva panhandare yezvitundumusere musere yeBaikonur Cosmodrome iri kuKazakhstan nhasi mambakwedza. Vaive mufundisi wekereke United Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Mawoko Matanda avakashayikira kuAmerica muna kukadzi varadzikwa nhasi kumarinda eOld Mutare pachikoro cheUnited Methodist Church cheHartzell pachitiko chatungamirwa nemukuru weUnited Methodist Church Bishop Eben Kanukaini Watiwa. Hama neshamwari dzemushakabvu vapawo uchapupu hwemabasa akanaka avakaita vachiri mupenyu. Mutoro wedwe na uloida mmoyo, anotipanya iye.
Vama pipi maoku matanda, avo vakashaye vave ne makore 81 kuberekwa. Varumbidzwa nevakawanda nekuda kumabasa avo etsenyoro avaita panguva yavaiva kuno kuZimbabwe uye nepavange vave kumiri kwemakungwa kuAmerica. Mumwe wevataura Reverend Ephraim Magadaire vati mushakabvu munhu aibata basa rake nemwoyo wose kubva vachiri kuno kusvikira vaenda mhiri kwemakungwa vachibatsira nherera nevanotambura izvo zvakavapa mukurumbira.
Saka vamakumatanda vakaita zviro zvakawanda, takaita sangano yedu zvakanaka. Chekupedzisira vamakumatanda vakazongorwarirwa uye vamakumatanda vakarwara nemukunda wavo vakarwara naivo vakaita vatsaona nekuva nemastress ebasa vakaenda muhospital mutarijena hospital vese nguva imweyo, asi hazvina kuvavisa kuti vaite basa. Vanga vari kuda kutanga sekendi yeinnercity iyo zvino izvi ndiyo backbone yemutare yacho, asi yakavastressa kuitanga. But still zvakadaro chabhenda chabhenda vambairaisvatudzwi nyoka inarevhesi yakatangiswa sekendi iyoyo.
Vamwe vakashanda naReverend Mapipi Maoko Matanda vaSimon Mafunda vanove leader weZimbabwe East mukerekere United Methodist vati vendirasiwa nemushakabvu richanetsa kuvhara.
When mobility was so difficult uye mutana wacho wekufamba wakakura, they gave maybe 4 times as much as I can give. Inini nasi ndine 4x4 iri panzapo. Dine WhatsApp, dine Zoom, I can do minutes on Zoom, but I can't deliver half of what they could deliver. Zvino ndi challenge. Inini I'm talking personally.
Mumwe wevanasikana vavakarera amai Emilia Amaria Maoko Matanda Madovi vati havakwanisi kutenda zvavakaitirwa nababa Mapipi Maoko Matanda pavakatorwa vari nherera ndokurerwa navo.
Thank you so much for looking after Baba. I want to salute you guys for bringing Baba home. I just wish I was able to say goodbye.
Mwanakomana wavo mukuru vaSamuel Maoko Matanda vatiwo kushaya kwababa wavo kwakasiya vakawanda vachiremerwa.
Vari munhu wamwari, ndikatoti pano wanonamata ndiye munhu angari muzokwadi pakunamata, zvekuti nebasa ravo ranga rakawanda rezvichechi. Isusu kumuri angari munhu aikurudzira rudo.
Mudzimai wemushakabvu amai Ruth Maoko Matanda vati murume wavo munhu aifarira chinamato.
Aifarira kunamata, aifarira kuda vanhu, aifarira chechi yavo zvakanyanya. Izvo vanga vasikadi kaitaura chino chisina kunaka kwaari anga achinyarara aka anga aizondotaura kuti obvaondonakuti haasi kuchifarira vachi.
Mushakabvu vakasiya vana vatanhatu nevazukuru vanopfuura 20 nevamwe vazukuru vevazukuru. Ndakamirira Studio 7 kuOlda Mutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kuStudio 7, chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika T20 emwaka uno ari kupfungaidza utsi mangwana, asi musina vateveri vemutambo uyu mudzinhandare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo uyu vachange vari mudzimba dzavo apo makundano ezvikwata zvishanu aya ari kusimuka muHarare Sports Club mangwana. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi iri kuvharira kunze vateveri senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere chanetsa cheCOVID-19. Asi vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Regis Chakabva, Richmond Mutumbami, Tendai Chisoro, Richard Ngarava, Donald Tiripano, Shenge Masakadza, John Nyumbu, Luke Jongwe, Ensley Lovu. Na tinotenda mutombodzi vachange vari muzvikwata zvavo vacharisira kuonekwa kuti vashevedzwe muchikwata chenyika. Zimbabwe iri kugadzirira kusangana nePakistan mumitambo yematests neT20 iyo iri kutanga muHarare Sports Club musi wa21 mwedzi uno. Muteveri wemutambo uyu vaLorenz Wekwete vanoti mashoko anofadza kuti cricket yadzoka munandare muZimbabwe zvekare.
Cricket isport ine vanhu vatsigira vakati wandei, saka vanhu vanowana chokwa chinovavaraidza cricket mutambo une vatsigiri vakawanda munyika munomu.
VaMajonga vanoti mitambo yemaT20A iri kutanga mangwana apo Mountaineers iri kusangana neEagles pachizoya mumwe mutambo pakati peTuskers neRhinos. Zvikwata zviri mudariro makwikwi aya iTuskers, Eagles, Rhinos, Mountaineers neSouthern Rocks iyo yakatora mukombe weLogan Cup wemwaka uno. Totarisa mutambo wenhabvu. Vanotungamira nhabvu munyika veZifa vazivisa kuti Zimbabwe ichange iine chikwata mu-2022 Cup Champions League, kunyange hazvo munyika musina nhabvu yeleague iyo inobuditsa chikwata chinokodzera kutamba makwikwi aya. Makundano eCup Champions League anokwikwidzwa nezvikwata zvinotora mukombe weleague munyika yega yega. Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti veZifa vachagara pasi kusarudza chikwata chavanoda ivo kuti chitambe makwikwi aya.
Gore ra-2019 ndo pakaguma kutambwa mitambo yePremier Soccer League. Gore ra-2020 hatina kukwanisa kutamba mitambo yenhabvu yePremier Soccer League. Naizvozvo isu veZifa tichagara pasi tione kuti timu yatichaendesa kuti inotamba mitambo yeCAF Champions League ndeipi timu ichaenda. Hazvizi kumbaudzari kuti tiendese timu CAF Champions League, asi seZifa tinofarira kuti tive netimu imwe chete inonomirira nyika kumutambo yakadai, kuti tionekwe senyika. Izvi zvinoitawo zvakare kuti mitambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
FC Platinum ndiyo yanga ichimirira Zimbabwe makundano aya makore matatu apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirumba cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika takanangana nedambudziko reCOVID-19 uyewo urongwa hwekubayiwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare zvanga zviri munhau dzanhasi. Munhu mumwe chete anofane COVID-19, vamwe 66 nevasere vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mumiriri webudiriro muparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaCosta Machingauta vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Vaive mufundisi wekereke yeUnited Methodist Church Reverend Dr. Isaac Mapipi Maoko Matanda vanoradzikwa kumarinda eOld Mutare. Makundano ezvikwata zvecricket zvemunyika ET20 emwaka uno utarisirwa kupfungaidza hutsi mangwana, asi munhandare musina vateveri vemutambo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti muve neusiku hwakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku9 Mabasa 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini abangamachumi amahlanu lanhlanu.
Sasikhume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavula, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucazwe lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi seziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngisho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo.
Ummeli webudiriro edalele parliamente umnumzana Costa Majingauta webandla le-MDC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla esitheswa icala lokudlwengula owesifazane.
Kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho ye-COVID? Asikezwa ngisho loyedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions e-COVID. Kubotshwa abantu be-opposition.
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lilako ukumemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela imbiko ethi abafundi abedlula amachumi amahlanu 53 ezikolo ezimbili ze-Sacred Heart eze-secondary le-primary esigodini ezansi emaNdebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labafundi laba ngabe esikolo se-Sacred Heart High, kodwa ababili bafunda esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenzi zalezi zikolo ezimbili. Obona ngokukhitshwa kwembiko ugatsha lwezemfundo, umnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently
okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwalezi gciwane silandela konke okumele kwenziwe
the Ministry of Health and Child Care.
Lanxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi emaNdebeleni, uthi uhulumende uvule izikolo lanxa bekusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucazwe lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende yonke engasilaleli.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thandeko Zimkandla oyisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kule ndlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivulwa ahlolwe sibloqondileyo uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasebenzi ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondiso gatsha lwezempilakahle zansemandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasithoba minwe mbili 68 belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 166,543 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,814 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela nyakenye. Abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ababesaziwa ngelokuthi Apex Council bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke, ngakho bazoqala ukusebenza okwensuku ezimbili nje kuphela ngeviki kusukela ngomvulo ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngabomanyano we-ZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende u-ambassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale le-National Joint Negotiating Council NJNC ocine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhathi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%, eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyonale inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangenele umhlangano bemele izisebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018, lapho izisebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala we-ZCPSTU uMnumzana Gibson Mushangu ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke, esithi ngoba eziyitholayo kayifiki lakusilinganiso samadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
Lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Kasiyi kumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekukuye njengomkhathi ukuba aphange alungisise lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
Uzulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba buhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke, uvumelana lenyathelo elithethwe yi-ZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Izisebenzi zakhe azitshongo ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelileyo kusasebenziswa emazweni angamayusa la babehola ihola elifika kuma-500. Kodwa kathe sibona bathi hayi ungasinika i-increment, sifuna yena leyo imali yona le i-500 kodwa sifuna imali yona le eZimbabwe. Yinto nje eyodwa. Kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazi thina abantu makhaza uzasenzana njengoba wasiqila kudala.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mtombeni wasemzini wePhumula South kwaBulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawo amaCivil Servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwell Dube okhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi lolu daba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngumbono wami ngibona njengani into yenzwa ngemasevisi i-right kakhulu, because hey, abantu abathele nzima kakhulu, hey, sukusikhathaza kakhulu, because hey, i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphungukuthula nje. Ngumbono wami, ah, ngikhathaza kakhulu. I think this time ababuye lo mbono o-right kakhulu. I think that i-government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi osekusenzakala, ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhathi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS, esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yiko kukhalwa izisebenzi zonke, yiko kukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakazeke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikuhola. Yizo imali esizifunayo.
Lomsakazo awusazange wathola okuvelela kwabogatsha lwezisebenzi zikahulumende, njengoba unobhala wakhona uAmbasada Jonathan Utaunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. UAmbasada Utaunashe utshele abephephandaba leSunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuza kuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho, umuyi obeleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ubesazakala ngokungakhethi amabala akhe, ikakhulu nxa ekhuluma ngabampofu labensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, umnumzana Difa waJabi Bango, ukuze sizwe okwenzakala kweleNgilandi kathesi ngesikhathi sokulungiselelwa ukufihlwa kukaPhilip kulandelwa imikhuba yesikhosi sakhonale.
Ububhubha wabukande kukaPrince Philip kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukuthona kwabantu abaku royal family kuba lombandela thize, noma ngithi kuba le kuba le effect ethile emphakathini, ikakhulukazi kibo bona lawa abe family ka Queen. Kodwa ke abanye abantu nje phandle nje, abanye abantu abanengi abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasuku zonke. Sokusiba khona ngale kurangali London esidikidikini lapho kusuka khona kube ukuthi eparking Palace ilapho kusuka khona kube sekusiba lokutshengisela okuningi, okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu obekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ubeyindoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo. Kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ubeyindoda ebengathi akakuthandisisi kahle hlehle, ngoba singakhohlwa njalo ukuthi laba bantu umuntu omdala owazalwa ngalezi insuku lapho kwakusa ababesa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama, ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle. Okungawuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona, le ndlela kade ziphatha ngayo ukukhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHeri okunga ukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupa kakhulu kwagcina sibona noma sebeyikhuluma la kumabona kude ukuthi lapho kwasukela khona uhlupo khona apho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesibhedlela umalukazana wake wathi hambe siyakhola ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazela ukuthi akasoze abe lemfihlo yokuthi afihle ukuthi uya ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona senziwa nguye Prince Philip lapha nokutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala obusegcikeni.
Umnumzana Difa wajabi bhango isizalane seZimbabwe isihlala kwelebhilitane. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon khona le ebhilitane. Live talk lamhlanje sixoxa ngendaba ezichiyeneyo eziphathelane lokwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izipepheli kwele Kenya zamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esimise uhulumende ukuthi avale inkamba ezimbili zeziphepheli. Ugatsha lwezenzakala elizweni leli lwanquma ukuba inkamba yeDadaab leyeKakuma ezileziphepheli ezivela kwele Somalia leSouth Sudan kumele zivalwe. Inkulungwane zabantwana abazihambela bebodwa lokhu ziqhubeka zisiya emngceleni welemelika leMexico lapho abafika bevalelwe emngceleni lo bedinga ubuphepheli kwelemelika.
Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ibikwa isithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kune izulu elinengi. Ukuthengiswa kwegwayi sokuqalisile kodwa abalimi basola ukuthi intengo yalo iphansi kukanti abasoze bethole isilinganiso esiphezulu senzuzo yabo ngemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya ukuthi igwayi leli lingawukhuphula umnotho welizwe sixoxa lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Lonyaka ngibone kuzoba lo mehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe i-Reserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni ukuthintsha lonyaka njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu. Ukwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana besuku lockdown bekungela economic activity eningi bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube la ma-stocks kumbe la ma-reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze ukube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi ungasenani ukuthi imali abayitholayo inlutshwane eyama US dollars ngoba nxa sikhangela imarket yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bayabengelakho wenza i-site marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama grains igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li-regulated kakhulu ukuthi angibona ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye ozathenga igwayi langikhona so kuzaba normal abalimi bazahamba bayathengisa bekhulume le Reserve Bank engxenye babe lo le agreement yokuthi engxenye imali ingengezelelwa ama-US dollars abayitholayo.
Lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Sixoxela ecingweni eseHarare.
Kuhoza Friday lamhlanje silomculi weRumba uAgent Ncube leqembu lakhe lentunungwe Masters abephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bantshintshi Inhliziyo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sizwe esacathulayo kwezomculo edabuka esikhalangeni kodwa ehlabela ikwele South Africa nansi izethula
ngiqhamuka endaweni yaseMtunungwe ePlumtree thina ngomculo indima esengihambile ngicabanga ukuthi leyi enginayo i-album yokuqala sengike ngakhipha nesingle track esikhiphe emalangeni adlulileyo silungela nje ukuthi sikhiphe i-album enyintsha eyalonyaka ka-2021.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Daliwami, liloywe ngubani kanye lethi Ungubele. Idlalade balithola njani?
Ofuna ukuzithola ingoma thina sibest eSouth Africa inamba zithi 0746964 11 0746964 11.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Singakutsho nje ukuthi abalandeli beqhubeke besupporta bethenga ama-original ukuze lathi sibe lamandla ukuthi siperforme singaphelele emoyeni njengoba kusayi-albhamu nje yokuqala sisaqala ukuthi lathi size nakhona lokhu esilakho.
Uphuma ke enkundleni u-Agent Ncube ohamba njalo ngegama lokuthi Mr. Phunyuka leqembu lakhe lentunungwe Masters ngale.
Thank you.
Zendaba ebesikhokhela sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo elizweni jikelele kulandela ukubanjwa leligciwane kwabantwana bezikolo zesigodini esigabeni seMathepelelen South. Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi sezizakuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki. Umeli webudiriro edalele parliament umnumzana Costa Majingauta owebandla le-MTC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla isetheswa icala lokudlwengula.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.